manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechina chikumi 20 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day rinocherechedzwa nhasi. Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yava Emmerson Mnangagwa nehurumende yava Donald Trump. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma makurukota ebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kutibata munokwanisa kutumirawo tsamba mbozha kuno kuStudio 7 muchishandisa at studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzepaInternet muchishandisa dandemutande rinoti www.voashona.com. Uchidzai vateereri kuti Studio 7 ine pfenyuro yenyu yamunokwanisa kubata makaenda padande mutande pa www.voashona.com. Munokwanisa kutumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7 at voanews.com. Musakanganwa kuti tinokupai zvirongwa zuva roga roga mangwanani kusvika musi wemugovera. Tarisawo zvakare musi wesvondo mangwanani nemanheru. Totanga nenyaya yezuva reRefugees Day. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugees Day, United Nations High Commission for Refugees ichitenda Zimbabwe nekuramba yakavhura magonhi ayo kuvapoteri kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukura anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe, musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti taking a step with refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu, uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti panodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava, asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vati chaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe, vati nhasi izuva guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magonhayo kuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi, tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri, musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu, vauya nenzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvikozvesu kana zvimhingamupinyi inenge yaita yavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaiwo navo, dyiza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye ako kubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo shelter, kuchine matambudziko ezvimbuzu atinoti atingati matoilets pachirungu, kuchine dambudziko remaclassrooms chaiwo kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kugara vari havasi kupinda mumaclassrooms, vari kutoenda vachipinda panze atinoti hot sitting, vari pasi pemit nokuda kwekuti hazvisati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatiinayo homwe yedu haisi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari kwave kukosheswa zvinhu zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGold Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi nezvitatu vanogara kutongogara, kozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvavanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvika iwo matatu kakumatanhatu. Izvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake chipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofanira kuchengetedzwa akusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume, koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi, uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva pamuzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore 10 amai makao vanoti hapana mupoteri atadzokera kunyika kwake mukati memakore mashomana anapfuura uye hapana kana chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete chati chadzoka kubva muupoteri hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zviri muupoteri sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi sangano reInternational Organization for Migration rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichirogara munyika dzakasiyana-siyana zvizhinji zvichitsvaga upoteri kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa20 pasi rese Zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa4 chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yeZimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yechipiri yekuAmerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yava Emerson Mnangagwa nehurumende yava Donald Trump. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yeMDC amai Consilia Chinanzva Vana vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsiri. Amai Chinanzva Vana vati Zimbabwe ikaremekedza bumbiro remitemo yenyika nekutevedzera mitemo yavo zvinochenesa chimiro chenyika kunze pasina kushandisa mari yakawanda sezvairi kuita pakubhadhara makambani kuAmerica Avenue Strategies neBallard Partners mari yakawanda.
Panyaya yekuti hurumende yedu yatiinayo iyi iri kuedza kuda kuzvichenesa kugadzirisa zita nekutora vanhu vainofungwa kuti maspecialist kuti valobhe anzi kugadzirisa zita renyika kubhadhara munhu nearly $1 million yekuti anzi lobbyist ari kuenda kunoshambadza nyika kuti yanaka. Handioni sechinhu chinobatsira ichocho nokuti zvinofanira kuitwa munyika zvofanira kuitwa nesu vacho vakagarisana pakonzeresa kuti pave nekusagadzikana ndopavangadai vaisa mari kuti vagadzirise papo.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vatiwo hurumende iri kupedza mari yenyika nezvinhu zvisina maturo. VaChamisa vatiwo mari iri kushandiswa kubhadhara makambani ekunze aya inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika muno.
Zvavari kuita kuenda kuAmerica izvi kupedza nguva nemari yenyika, mari inofanira kutorwa yoshandiswa muno chochigadzirisa chimiro chedu muno. Kunyanya-nyanya panyaya zvinoda kuchandudzwa mareforms kunyaya dzemitemo yakasiyana-siyana, nyaya dzesarudzo maelections, nyaya dzekuti tingaitawo sei upfumi hwedu hufambe zvakanaka. Izvozvo izvo mareforms anoda kuitwa muno, kwete kuAmerica.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANPF vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Asiwo mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vati zviri kuitwa neZimbabwe zvazvisi zvinhu zvinoshamisa sezvo dzimwe nyika dzichitora matanho aya mukutsvaga kuti dziwane kudyidzana kuri nani neAmerica.
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisira dzekunana Europe. Iyi inzira inoshandiswa kuti nyika dzikwanise kuwana kudyidzana kwakanaka neAmerica sezvo America iri nyika ine simba rakakura uye inokontrola zvinhu zveupfumi zvakawanda pasi pano. Saka nyika dzakawanda dzinoona chiri chinhu chakachenjera kuti dziite kuti dzigarisane neAmerica zvakanaka.
Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo ndivo vanonzi vakasaina muna kubvumbi magwaro ekupa basa kukambani yeAvenue Strategies Global LLC kuti imirire Zimbabwe mukuvaka ukama hwayo nehurumende yeAmerica kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Izvi zviri mumagwaro mubazi rezvemutemo pasi pechikamu chinonyoreswa masangano ese anoshandira nyika dzekunze muAmerica cheForeign Agents Registration Act. Magwaro aya anoonekwa pachena kuburikidza nekuenda padande mudande reForeign Agents Registration Act. Kambani ye Avenue Strategies ichange ichibhadharwa neZimbabwe mari inoita miliyoni yemadhora ekuAmerica, izvo zviri kupa vamwe vagari kuti vanyunyute vachiti mari iyi ingada yashandiswa kuzvipatara kuwanisa varayiridzi mari dzemihoro nezvimwewo zviri kunetsa munyika. Vamoyo vakasaina zvegore rino chibvumirano nekambani yeBallard Partners kuti imirire Zimbabwe mukugadzisa ukama hwayo nehurumende yavaTrump. Makambani aya ane vakuru vakuru vakamboshanda sezvipanga mazano zvavaTrump munguva yavaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri weAmerica. Avenue Strategy yakavambwa neumwe wevaimbo vachipanga mazano chavaTrump, vaCory Lewandowski, avo vakazosiya kambani iyi muna 2017. Ukuwo Ballard Partners ikambani yaive nevanhu vaishandawo sezvipanga mazano zvavaTrump muna 2016, apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaTrump vakakunda maHillary Clinton musarudzo iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wehurumende vaNick Mangwana padanho rakatorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato MDC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma vanhu vachange vachifambisa mabasa akasiyana siyana mubato ravo vachishanda semakurukota ebato kana kuti shadow cabinet. VaChamisa vakatorawo mukana uyu kuzadzisa zvigaro makomiti anoti National Standing Committee neNational Executive zvakanga zvisina kuzadziswa paCongress yebato iri yakaitwa kuGweru mwedzi waPera. Kuti titarise nezvekudomwa kwevanhu ava, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya.
Vanhu vavakadoma zvavo handioni pane chakaipa, nekuti vavakadoma vanhu vanotarisirwa musangano mavo kana nesuwo vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa ku bata basa racho ravanonzi vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona, vakafanana naSadai Mahere, is an advocate of the High Court. Vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuZimbabwe, ingava ikonomi, angava magariro evanhu, munhu anenge ade udzamu. Tozotarisawo vamwe vakafanana namuzvaro dzinedzisaswayo, munhu wechidiki futi asati international relations asanoruzivo. Saka vanhu vavakaitwa navaChamisa vana muzvaro Kadi Maunga, vana Murini vakaitwa secretary for public service. Saka vanhu vane maonero akawanda zvokuti maitiro avakaita ndoona sekuti maitiro akanaka, ende timu yavo inokwati kwanisa kuti vamucherechedze kuti ingezendi yokuti vapinda mugovernment. Vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kundakunde chimwe chinhano chipamberi.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwe kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC, munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvizvo zvinoitwa kakakasiyana siyana. Chero mukatarira kuteni, mukatarira kuAmerica, mukatarira muno muSouth Africa, kana mukatarira muzani chaiko, vamutiiwo hatozivisa. Havatozi member of parliament hanongoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asevhi musangano nenyaya yeupesho nenyaya yezvaanoudza kusangano. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa, changa vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonetsa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti maMP vasiri kana kuti macandlers, kuti mungoita high handover yeleadership muri munguva yemustruggle parikwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikahwiwa, zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwekuti hakuna leader anoita leader for life.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Petsai Ruhanya, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran yapfura nhasi kandege kadiki kanoshandiswa mukusora kana kuti drone keAmerica muchiitiko chinonzi nevakuru vehurumende yeIran chaitikira mudunhu renyika iyi, asi vakuru muhurumende yeAmerica vachiti chaitikira munzvimbo inobvumidzwa ndege dzenyika dzepasi rose kubururuka. Hurumende yeAmerica iri kusimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kusunga mauto ose ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu vairatidzira muna Nyamavhuvhu gore rapera uye muna Kukadzi gore rino. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica vaTibor Negi nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavaudza mashoko aya kumucheto wemusangano weUnited States Africa Business Summit waiitirwa kuMozambique. Vanege vakatiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yezvematongerwo enyika neupfumi. Vachitaurawo pakapera musangano uyu, Zimbabwe yakatiwo haisi kufara nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti $350 million yakabhadhariswa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ichipomerwa mhosva yekuda kutyora mutemo weAmerica pazvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weZANU PF mudare reparamende vachimirira Chipinga South vaEnoch Porisingazi uye nhengo yeMDC vari mumiriri weMutasa Central vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Ziri kutsanangurwa neAmerica pamusoro pezvinhu zvinofanira kuitwa munyika munomu. Zvinhu zvinototarisirwawo nevana vemuZimbabwe zvakanyanya, kuti tinoda kuti kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe dzinge dzichiremekedzwa. Kuurayiwa kwakaita vanhu nemasoja zvinhu zvitori kunzewo kwemutemo wedu wenyika. Saka handifungi kuti zvinganetsa hurumende yavaMnangagwa kuti vateedzerewo tsika dzedu dzemutemo yenyika. Saka kana vachida kuti zvirango zvinotaurwa nezvazvo zvibve, ngavangotedzere mitemo yedu yenyika, yekuti hatifaniri kushungurudzana, hatifaniri kuurayana, hatifaniri kurovana. Zvinototikatyamadza kuti zvinozototaurwa nevaenzi kuti pamusha apo regedzai kukuwadzana, isu tichingoti tichingokuwadzana chete. Hurumende yavaMnangagwa ngaingotedzere mitemo yekuchengetedza vana venyika inei, pasina kuurayana, pasina kupondana, pasina kutyidzirana. Tinoona zvikangoitwa izvozvo gwara novarangozaro.
VaPorisingazi, munoonawo senyaya?
Munoona zviri kuitika. Zviri pachena kuti hurumende yedu yemuZimbabwe ichitungamirwa nahis excellency president vaMnangagwa iri kuzama nepainokwanisa pese kuti ione kodzero dzevanhu, ione kuti magariro evanhu haasi violated. Ndinofunga muri kuzviona zviri kuitwa kuti pane shanduko huru, asi tiri kuti isusu America haizombopererwi nechokutaura. Kunyambonatsa izvi, unoona vaakutanga zvimwe. Kunatsa izvi, vanongoramba vachichinja magoalposts. Hapana chatingachati muno muZimbabwe hachisi kuteedzerwa panyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vane mvumo yokuita zvavanofunga kuita, iwo mademonstration aya pavanomadira vakamaita vachimakumbira nemazvo vanongoita wani, hapana unovarambidza. Saka kodzero dziri kutaurwa idzi handizi kuti kodzero dzerudzii.
VaSaruwaka,
aiwa zve, ndingada kuti nditondedze hama yangu Honorable Porisingazi kuti last year musi wa 1 August vanhu vakaurayiwa nemasoja aishandisa mbumburu mudhorobha reHarare. Nanhasi hatisati tanzwa kuti pane ati apiwa mhosva iyoyo, nekuti zvinhu zviri kunze kwemutemo kuurayiwa nevenyika inei musiri mukati mehondo. Hapana chatichatorwa danho. Saka kutaura handiko kuri kutarisirwa nevanhu, asi zviito ndo zvinotaura kupfuura manzwi. Chondo rino chairo muparlamendi pane akatobvunza umwe wedu mamembers of parliament achida kunzwa kuti ko zvataakuona masoja aakuita seaakuwanda zvakare mumigwagwa, iyo purezidendi vasati vauya kunosuma kuti wane operation ya wari kuita sei zviri kufamba sei izvozvo ndo kutyora mutemo wedu wenyika nekuti pese pano deploywa masoja panofanirwa kutouya kunosungwa kudare reparliament kuti ndo zvaakuitwa
vaporusingasi
mutungamiri wenyika paitika chiitiko ichi vakasvika pakuumba commission of inquiry iyo yakauya waimbova mutungamiri wekusouth africa vamotlandi vakabvunzurudza nekomishoni yavo kuti zvinhu zvakafamba sei yes tine urombo nezvakaitika asi hazvina kutangwa nemasoja kana kuti ndo akati uyai kuno tizosvika pakusvika pane zvakaitika izvi zvavari kureva kuti tiri kuona masoja akawanda achindo akufamba mimigwagwa kana kuita sei ngavazive kuti masoja vanhu ende vanhu masoja emuno muzimbabwe mazhinji anogara nesu macivilian kana kuti povo mumarokesheni vari kureva ivo masoja ari kuinda kubasa makuseni achitokwirawo makombi vakangomaona vamasoja maviri matatu kotonzi masoja adiployiwa ko votadzowo kubva kudzimba dzavo vachiinda kumabasa
todzoka kwamuriwo vasaruwaka tichitarisa iyo nyaya yezvirango izvi mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere
nyaya yemasanctions kuhwanda nemunhu chaiyo chaiyo chikuru chiri kuputsa huori nenyaya yekuti mitemo yedu haigondeki nhasi pane mutemo wemangwana hazvichateedzerwi saka ndo pane dambudziko redu ipapo
vapo rusingazi petai zvenyu chirongwa chedu
ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamendi vachiramba kuti masanction hakuna ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muzimbabwe ndiudzei kuti upfumi hungakura sei
mumiriri wezanu pf mudare reparamende vachimirira chipinge south vainok porusingazi manzwawo zvakare kubva kunhengo yemdc vari mumiriri wemutasa central vatrevor saruwaka vaviri ava vangovari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nhasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu tanga tiri kutarisa zviri kusangana neveruzhinji vari muhupoteri pazuva revapoteri reWorld Refugee Day iro riri kucherechedzwa nhasi pasi rose nemunyika.
Mukutaurana gamu ndiri kudurban
ehe sisi gamu makadii iko kudurban uku
kuri nani zvako kudurban
taurai tinzwi nyaya iyoyi yeupoteri
kunoku zvakaoma especially sevasikana vechidiki kudai sezvinezvi affecting nyaya yeabuse kana kuti unoenda pakambani uchisvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chini unosvika pakambani kaivo vanoti kuoffer something else like kutoofa basa rekupota uchirara nevarume chaivo yemuoenda kukambani kuya iwa usiziva kuti kunoitwa nezvei unosvika pakambani pai then vakutanga kukutaurira zvimwe kuti unodai wodai 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 uwane mari thats the only option yaunofanira ini ndakauya kuno kunzvina kuenda kuchikoro Zimbabwe vaamerica vaisakwanisa vade kuti ndiende kuyunivhesiti saka ndakati ndinonoshanda ndiendesa
kuyunivhesitiara nashumba ndiri kugotswana maramira atisvika kunoku ndekungomhanyamhanya ndojamba jamba apo ndekako nepapa ini mabasa acho chaivo chaivo kunoku ari kunetsa
ndetovekezela sitoro kadiyo ndiri munomu indiana ndingangotangwe nhangu ndichangouya asi pari zvino kuva mupoteri kwacho hakukupiwa freedom like uchangosvika unenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti unenge usina mapepa
tinotenda Marvelous vateereri musakangana wachirongwa chewomen's round table na8pm apo tiri kutarisa nezvezuva revapoteri pasi rose reworld refugees day racherechedzwa nhasi ini ndini jonga kandemiri ndikusiyai mina mutungamiri nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla zimashumi mabili kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyatshayela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees ayiwaxotshe banika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole.
EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga leziphepheli labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe ele-Shadow Cabinet. EleZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Afrika ole-African Continental Free Trade Area. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Taking a Step with Refugees. Kuviga umevisika mam.
Usuku lwanamhla lwamhlaka 20 Nhlangula lusuku olwabekwa eceleni ngabenhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba ukunanza ukuqakatheka kokulondolozwa kweziphepheli emhlabeni jikelele olwe World Refugee Day. Okhokhela uhlangothi lwe-UNHCR eZimbabwe unkosikazi Mongeli Makau ulandisa ngomlando wokunakekela iziphepheli lapho zithe zangena elizweni.
We do not have a lot of money to be able to support them, but together with
Gasilayo imali yokubasekela kodwa siqhuba inhlelo ezehlukeneyo ngokusebenzisana lohulumende okufana lokuthi uhulumende wenza banelise ukuthola imfundo yeprimary lesecondary. Abanye babo sebesanelisa ukutholiswa imfundo yaphezulu okubalisa ukuya ezikolo zemfundo yaphezulu kuma university
to pursue different degrees in the public universities.
Ngenyanga unkosikazi Makau uthi elizweni kungena iziphepheli eziphakathi kwekhulu kusiya kukhulu lengxenye 100 to 150, iningi labo kungabavela emazweni agoqela iDemocratic Republic of Congo, DRC, Burundi, Rwanda namanye. Bengekho asebethe babuyiselwa emazweni lapho bedabuka khona abaza kuleli. Unkosikazi Makau ethi lalabo obekumele baphindiselwe ekhaya bevela kwele Botswana lokhu bengakazi njengoba kukhona okusalungisiswayo. Abe-UNHCR bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuhlonipha abazephephela njengoba abanye babo kungabaphatha imisebenzi eqakathekileyo ukuthuthukisa ilizwe. Kuthi labo abazophephela bakhuthazwa ukuhlonipha imithetho yelizwe. Okusekelwa ngabeZimbabwe ogoqela umnumzana Chikoko Selemani isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare.
Siyatshayela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi
inceda ama-refugees ayiwaxotshe banika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole ukwenzela ukuthi ibekwazi ukusebenza ngamandla.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana James Baloyi.
Mina mbona ngani kuqakathekile ukuthi abantu bahlalisane behloniphana kungelani ukuthi ngabobana baselizweni.
Ubaloyi uthi kuqakathekile ukuphatha kuhle abakwamanye amazwe njengoba kwelakusasa kungaziwa uzadinga lawe ukuphephela kwelabo ilizwe umumo usubalungele.
Imizamo kahulumende iba mfitshane nxa sokusiba endabeni zemali. Njengoba lani lisazi ilizwe alimanga kahle, isimo se-economy sibi kabi, kodwa monani yindlela eqondileyo ukuthi sibe siyamukela izizalwane zaphandle, ngoba lathi silazo izizalwane zethu ezingama-refugee kwamanye amazwe.
Abe-UNHCR bathi bazinkulungwane ezingamachumi edlula amabili izipepeli zakwamanye amazwe eziseZimbabwe. Iningi lazo zihlala enkambeni yezipepeli eyeTongogara Camp, kuthi abalutshwana yibo asebehlala emadolobheni. Kuleli nani abayisilinganiso phose amachumi ayisithupha ekhulwini 57% ngabesilisa, enye ingxenye kungabesifazane labantwana. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, lumsakazo ubungakatholi impendulo kumibuzo ebithunyelwe kuziphathamandla zikahulumende phezu kohlelo lokunakekelwa kweziphepheli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhethe amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe ele-Shadow Cabinet. Agoqela oncintise kukhetho lwanyakenye ezimele uNkosazana Fazai Mahere, yena ophiwe isikhundla sokuba ngunobhala ogatsha lwezemfundo. Umeli weWange Central edale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele nguye oseyisikhulumeli sebandla, njalo umsekeli wakhe ngumnumzana Luke Tamborinyoka. UChamisa wazise njalo namuhla ukuthi sebethule umthetho omutsha ofakela umholi webandla leli umgoqo okulikhokhela okweminyaka elitshumi kuphela abe esededela abanye. Wothe umthetho lo kumele uphathe njalo amalunga edale lePhalamende kanye lamakansila e-MDC. Kodwa ibandla lisazokhulumisana ngalinguquko. Siyexoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So-ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli, but uthe ekhuluma ngakho khona lokho-ke wasefanisa ukuthi hhayi, mina ngifuna ukulithengisela ukuthi hhayi, ubukhokheli kayisikho ukuthi wena wedwa ungafuna ukuthi kube lomunye umuntu njalo ongakhokhelela. Ngifuna ukulitshengisela ukuthi hayi, ngifuna ukuthi ngibuse nje kuleli bandla okwesikhatshana sona leso esindingeneyo, noma ngingakabi lixegu, ngingakaluphali, kodwa-ke besokusiba-ke ukuthi hayi, bese ngisiyophumula bese kungena abanye. Ngiyabe sesemncane, ngiyabe ngingosakhulayo, but still ngoba ngiyabe ngihlezi isikhathi esifika iminyaka elithumi ngingumkhokheleli webandla, kuyabe kuqakathekile ukuthi hayi, ngakungene-ke ama-ideas afresh, ngakungene abanye. Uthe sitsho njalo-ke wasefanisa ukuthi khona lokho yena okukhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ibandla lingakuvuma kabuyehle kuyefika nakubo-MP kanye nakubo-councilor. So-ke yinto esikhona esibekwe phezu kwetafula osokufuza ukuthi-ke abantu behlale phansi bediscuse ngayo bese bebonisana-ke ukuthi bayibona njani, ibekwe ngayiphi indlela, and then bese siqhubekela phambili.
Kodwa ubona livumelana yini njengamalunga edale lePhalamende njengebandla ukuthi lani libe khona okwamathema amabili kuphela emveni kwalokho lidedela abanye?
angeke ngakhulumela abanye enkomo ngoba mina ngiyindoda ezimele ngingedwa. Yebo sisonke ngaphakathina kwebandla, but imbono yethu noma phakathina kwebandla kwakhona iyachiyana. Soke ivekiwe leyo ndaba yaba phezulu kwetafula indaba sokufuza ukuthi ikhulunyisane ngayo. Imbono yonke isuke ngaphakathina kwebandla, yikho si Democratic Party sifuna ukuthi sizwe imbono yabantu bonke.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli wePinga North etalele parliamente njalo ulilunga le MDC sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
EleZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Afrika olwe-African Continental Free Trade Area. Lolu hlelo luhlose ukubunjwa komkambo owodwa ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika ozakwenza kube lula ukuthengiselana ngokukhululekileyo kungela mithelo eqanse kakhulu. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungene iziphathamandla zikahulumende kanye lezenhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana labosomabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eleZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhlaka 13 kwenkwezi kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala ohlangothi lezokuthengiselana namanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo athengisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa yi-Continental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele manengi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho-ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
I-CFTA ikhangelele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 bilion abe-Afrika emkambo munye kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo sama-trillion pose ayisikhombisa ama-dollar 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amafekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries CZI uNumzana Sifelani Jabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
Okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho-ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esiwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezeka ze-Afrika elizweni kugcine kusenza amakampani akuleli ebhidlike. Umnumzana Pascal Madiri oyingcweti kwezenotho uthi owakhathesi amakampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla enela uZulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela eziyabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa umnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labeZimbabwe.
Singakhangela indaba zombusazwe singabona ukuthi ama-human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuzwa, abantu bebotshwa, abantu betshaywa, bafakwa ezitolongweni. Konke lokhu kuzabe kuzayenza ukuthi into ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondisa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe eseqedile ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwelanga lesiphephelo emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Tumelani text message kumbe i WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kwelanga elilodwa idale lesenethi lakwele Mexico livote livumelana ukungena kusivumelwano sokuthengiselana phakathi kwalo iCanada leMelika, inhloko kahulumende yakwele Canada uJustin Trudeau uhle wabonakala esigodlweni sikamongameli Donald Trump namhlanje bekulumisana ngalesi sivumelwano. Namuhla amazwe omhlaba amanyana ekunanzeni ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo eziphepheli ele World Refugee Day. Esikodlweni seMelika iWashington DC, inhlanganiso ye-One Journey imanyene lezinye ziqoqe imicimbi yokwethula izindaba eziphathelane leziphepheli ngenyanga yonke kanhlangula. Uhulumende weMelika uthi eZimbabwe kumele lijezise amasosha lamapolisa aphatheka ekubulaweni kwabantu kudlakela olwalandela ukhetho nyakenye kanye lalonyaka ngozibandlela. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, umnumzana Thibo Negi, uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique izolo, waqonqosela ukuthi nxa uhulumende weZimbabwe ezimisele mpela ukudlelana kuhle leMelika, kumele ajezise abezomvikela laba njalo alethe inguquko edingakalayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho. Ababili laba bahlangane emhlanganweni we-US Africa Business Summit oqhutshelwe eMaputo ngenjongo yokujulisa ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwe-Afrika leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Amagama la akhulunywe ngabe America ngamagama aqatha njalo aliqiniso
kumele bona laba amasotsha babotshwe lanxa amasotsha layo esebotshiwe kumele sazi kuleli lizwe ukuthi amasotsha imisebenzi yonke abayenzayo beyayenza bethunyiwe lo mathuma laye kangene egudwini ngoba wathuma abantu amasotsha ukuyabulala abantu and amasotsha umsebenzi wawo ngokubulala awasoke ugcine ukuthula
nansi indaba babugawule
ye nyamuzwa udadewethu makumalo sibili kodwa ke into enhlanje ukuthi ngitsho ubaba omnangagwa umongameli wabumba i-commission leyana ukuthi icubungule ngokuthi kade kuyini okwayenzakalayo ngoba wakubeka sobala ukuthi into leyana eyenzakeleyo qala lwazi ngayo kayisuye othe amasotsha kaphuma ayekwenza khonokwana akwenzayo emgwaqweni noba ngubani nje wakwenzayo kodwa ke okwaba yikho ukuthi wathina hayi ncono kubunja i-commission ibe yiyevezayo ukuthi kanti vele kuna kuhambe njani ngaku i-commission yena yaba khona wenza okwayenziwayo i-commission yayiqhuba umsebenzi wayo i-commission kaMonkland yazi senza ama-recommendations ayo so ukuthi cebise lapha lalapha ngileqiniso kukhona ama-recommendations abekwa yi-commission engifisa njalo ukuthi ngeqiniso uhulumende uzagcwalisa ukuthi wakhuluma konke la nge-compensation abantu bemele compensate bayenzwe yonke into yebo phela umama lo lokuze ngwe-America okhulumileyo ukuthi yena kumele kwenzwe lokhu nalokhu nalokhu la kuwumbono wabo labo indlela ababona ngayo kodwa singathi uhulumende yena uzavumelana lakho yini khonoko kumbe hayi kodwa ke mboya le commission yayibekile ukuthi kumele kwenziweni ngemva kokuthi sokutholakela ukuthi ngobani abalomlando wokudutshulwa kwabantu labana abafaya engozini liyana ngemva kokhetho.
Uyamuzwa ubaba uGawule lapha makhumalo uthi hayi njengokukhuluma kweMelika kuyalungisiswa konke okukhulunywa yiMelika khonoko.
I-commission le yabuya lenzeni ubani osebotshiwe latshelani uZulu laba abalahlekela izihlobo abanye sebelezilonda abanye sebeyiziguga leyo compassion sinakhuluma ngayo kukompasethwe bani thina esikutshoyo silandele imelika ethi yona laba bantu ngababotshwe lokhu ukuthi kule commission azikusebenzi ngobufakazi bukhona i-commission ifunakala lapho kungela bufakazi bukhona lapho pho ngikhulunywa nje inyetshana indlebe ukhulunywa amanga lawa ngaloo manga kulobufakazi obugcweleyo obungadinga inyanga
baba Gawule kunengi kwezombusazwe la kwezokhetho lapha abantu abanengi abathi kumele kulungisiswe kuyini okulehlulayo ukuthi lenze kanjalo
ngibona ngani ubaba umnangagwa ukhethe ukuthi ukhetho olube khona lolwana sesikhuluma sinje nje sikhuluma nje nyango lodadewethu makhumalo ukhona usedalela ephalamende nje ngenxa yokuthi ukhetho lwayenziwa ukhetho kwakuqala olukhululekileyo ukhetho olukhona phakathi kwelizweleli olwangcoliswa nje yikho khonokwana ukudutshulwa kwabantu ekuqineni kodwa ukhetho ezoludlulile kodwa into engani iyangihlupha njengamazwe anjabo America sibili ngiyazisisa ngiyabalalela kodwa ngiyakhangela ngesikhathi sedlulayo esekukurawuni loko mbuyela khonaphana ukuthi kwafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sekukurawuni umgabi babemgadisa inqola yamabhiza ngale khona ngale Britain ngasesikhathi abantu kubulawa abantu ngabe kukurawuni kanti khonapho ngesikhathi seneso kwakusifani izinyamazana kumbe kwakusifa abantu kodwa-ke indaba bekhetha
futhi Gawule akeliyekele ukuthi thina endlini yethu sitshayana sodwa sise siqede ukubulalana kuseli sithi lina ye kwamanye amazwe kunje asikhulumi ngamanye amazwe la sikhuluma ngeZimbabwe ukuthi ilina njengezani uPF lo mnangagwa wenu labulala abantu after election i-election salitshela thina njengebandla le-MDC ukuthi la ntshontsha ukhetho njengoba litshontshile ukhetho thina umnangagwa kasimthathi njengopresident ngoba wantshontsha njengoba kunjalo asihlanganiseni amakhanda kwenziwe ukukhumisana umlota hathi umlota wenu lo owe-Burial Society eliwenza labo makhuphe lo aso-Burial Society iZimbabwe iZimbabwe lilizwe likaZulu okumele sikangele ukuthi khona wonke umuntu ilungelo lakhe liyahlonishwa so isicelo sami ngesokuthi ake liyekele ukuthatha amakhanda liwafake etshebetshebeni lenze ngazana kula nto eyenzakalayo lina likwazi ukuthi liyona bese licala abanye abantu abangelani nokubulawa kwabantu ekudutshuleni kwabantu baseZimbabwe iMelika yayingaphi yeyadubulayo ekuswelakeleni kamanzi amanzi yiMelika evala amanzi ukuswelakala amagetsi yimeli ke evala amagetsi ukuswelakala imithi ezibhedlela yimeli kunenge likwenzayo esikutshoyo ake liyekele iBurial Society yenu yamasela liyehlanganisa amakhanda labantu abanqobayo kukhetho njengebandla le-MDC saphuma le 2.6 million votes lantshontsha linikhetho.
Ah, kuyiqibe baba uGawule.
Ngiyakuzwa dadewethu Makhumalo, kodwa ke Makhumalo siyadingana sonke nje. Okubi ukuthi abantu bangaphandle bese sitshibele sibeyilwa ababuya bezositshele kokwenza ukuthi senze sithi mbona ngani siyadingana sonke dadewethu. Yiko kule indawo yena liyana asibuyeni sonkeni sihlanganeni khonapho nonke lawo makhuphe obabalayo sibe nendawonye silungiseni ilizwe leli ngoba ngelethu sonke. Akula munye olelizwe leli kwedlula omunye olingelakho kwedlula omunye sonke siyalingana. Kodwa singazilungisela thina udubo lwethu. Ngiyalizwisa udubo nxasilalo njengelizwe kudingeka sihlale phansi lulungise ikakuvumayo kunokumongameli kakhethi.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla elibusayo elezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Tabita Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. 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 Bemalu Hey, look at the jala.
Ziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. Labonga ngabogatsha lwe United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Aye kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.